hurumende yazvanga ichadenzera musangano weNGANC uko kuchaitwa hurukuro dzine maringe nezvakasiyana siyana zvinobata vashandi zvinosanganisira nyaya yemuhuro. Tinoona kuti kudaidzerwa kwaita musangano weNGANC inyaya yekuti isu tiri kuramwa mabasa uye wazviona kuti zveshuwa zviri kukanganisa. Saka vari kuda kuzama kuda kunge vachidaidzera musangano uyu uyo unowaisuwa tisiri kupinda nekuti hausi pabumbiro remutemo NGNC meeting iyoyo nekuti uri kuita kuti vamwanga vasiri pamukati mehurukuro idzodzo. Izvo tichiti bumbiro redu remutemo rinoti munhu wese anomirira vashandi anofanira kunge ari pakati pehurukuro idzodzo.
Nhengo dzesangano renyu dzinotii?
Tawanika tichange tichibata vashandi varayiridzi wedu nhengo dzedu dziri kunze dziri mumativi mana enyika tadzibata panhare mbozha tichibvunza kuti zvii zvavanotarisira kunge zvinge zvichikurukurwa. Vataura ivo zviri pachena vose kuti tiri kutarisira kuti kunge kuchikurukurwa nyaya yemuhuro idzorerwe pa$540 United States dollars kunge vashandi vange vachitambira mari iyoyo zvichienda mberi. Tikabvunza zvekare kuti kana izvozvo zvikange zvisina kunge zvazoitika chii chamunenge muchida kuti tizoita isu? Vakati zveshuwa isu tiri panguva yekuramwa mabasa asi tiri kuona kuti izvi zvinogona zvisiri kunyatsonzwika, tichazonyatsopinda muri mustreet tichiita maprotest. Tazobatawo zvekare avo vari mukati meNGANC parunhare mbozha isu sisangano rinomirira varayiridzi vekumaruware amalgamated road Union of Zimbabwe. Chatikatyamadza ndechekuti patavabata vangu vachiti havasati vava neagenda yemeeting iriko svondo rinori, iyo iri meeting iriko ine chekuita nezvevashandi.
Saka sangano renyu richaita sei nenyaya iyi?
Taona kuti NGNC iri kungoitwa kuda kuti panguva ino kuda kunyorowedza nguva ino yekuti tiri pakuramwa mabasa kunzi kune hurukuro dziri kuitwa asi kusina chinobuda ukoko. Nekuti tikaona kuti vari kuda kunomirira muNGS kudivi revashandi vari kuti havasati vaane agenda. Saka zvinoreva kuti hapana chiedza chiri mberi maererano neizvozvo. Zvino isu nehurukuro dzataita taona kuti kana pasina gadziriso dziripo panyaya yemuhoro iyi yekudzosera mihoro yedu pa$540 US dollars tiri kuzoita danho riri kubva kunhengo dzedu iro ravatipa rekuti zvekuramwa mabasa izvi kana zvisina kunzwisika isu tichazenge taakupinda mumastreet tichiita kudemonstrata chaiko kuti nyaya yedu yemuhoro inge ichinge ichidzorerwa payaiwa iri kuita kuti vashandi tinge tichikwanisa kutenga vashandi tinge tichikwanisawo kubata mari inova mari iri kushanda muekonomi yedu inova mari iri muUnited States dollars iyoyo iri pamari inokwana.
Vachere, chikonzero chaicho chesangano renyu chekusapindawo mumusangano weNGNC uyu ndechei?
Sangano reNGNC riri kushanda zviri kunze kwemutemo webumbiro redu remutemo ratinoti Constitution of Zimbabwe iyo yakaiswa muna 2013 iyo inopa vashandi wese kodzero dzekunge vachinogara vachikurukura nenyaya dzemuhoro. Saka tiri kuona kuti sangano iri pachezvaro riri kutoshanda riri kunze kwebumbiro remutemo uye sangano iri hatingati isusu tiri kunokurukura nhau yenyaya dzemihoro yevashandi. Tiri musangano riri kunze kwemutemo iro ragadzirwa uye radomwa vanhu vanenge vachipinda musangano iroro naimployer wedu. Haungati uri kunokurukura iwe wadomwa naimployer kuti ndive unofanira kunge uchigara muhurukuro idzodzo panzvimbo yekunge uchinge wadomwa nevashandi vaunomiririra. Saka riri kungoitwa kuda kuzadzikisa zvido zvaimployer kwete kuda kuzadzikisa zvido zvevashandi. Saka isu tiri kuti sangano iroro hatipinde uye hatikwanisi kunge tichiparticipata pazvinhu zviri kunze kwemutemo.